vamwe vanhu vange vauya kuzoona chiitiko ichi palarge city hall vaimba vachiratidza kusafara kwavo mushure mekunge munyori wekanzuro yebulawayo vachristopher dube vataura kuti musangano wange uchifanirwa kuitwa uyu hauchaitwa makanzuro yebulawayo akatoreswa mhiko nemusi wechishanu uye vamwe vagari vaive vaita chikumbiro chekuti kusarudzwa kwameya nemutevedzeri wake kwange kuchifanirwa kuitwa nhasi kuitwe munzvimbo yakakura sezvo mucouncil chambers munowanzokuitwa misangano yakadai muri mudiki vadhuve vaudza studio 7 kuti musangano wange uchifanirwa kuitwa uyu watadza kuenderera mberi mushure mekunge kanzuro yaziviswa kuti kuita izvi kwange kusiri pamutemo
takazotaurirwa nevanoziva nezvemutemo kuti zvamaita izvi hazvisi pamutemo and zvaita saizvozvo hatingarambi tichingoenderera mberi tichiziva kuti zvinhu zvataita zviri pamutemo tiri vashandi vekansil vanotevedzera mutemo ndosaka tati izvi ngatishane nazvo ngatichinjei zuva racho well security wo futi yambenge yatitaurira kuti no vanhu vakawanda panyaya dzakadai nyaya dzakadai dziri sensitive zvinogona kuvatsa vanhu saizvozvo nezvikonzero zviviri izvozvo takaona zvakakodzera kuti tinge tichimisa sarudzo yanhasi
vadhuve vatiwo chimwe chikonzero chapa kuti vamise chirongwa chavo inyaya yekutyira mhirizhonga vadhuve vati musangano wekusarudza meya nemutevedzeri wake wave kutarisirwa kuitwa nemusi wechishanu mucouncil chambers munyori wesangano rebulawayo progressive residence association vaangliston swanda vati vamwe vagari vari kutsutsumwawo nekwavanoti kusarudzwa kwakaitwa mamwe makanzura avanoti havasi vagari vemubulawayo pakagadzwa makanzura nemusi wechishanu vamwe vagari vakada kurova mumwe wemakanzura vaarnold batirai mushure mekunge vatora mhiko yavo murudzi rwechishona izvo vakati kuzvidza vagari vemubulawayo nhasi vanhu vange vachiimba vachiti vabatirai munhu anobva kumasvingo nekudaro havakodzeri kuve nhengo yekanzuru yeguta rebulawayo pasi pemutemo yenyika munhu anobvumidzwa kukwikwidza chigaro chemunzvimbo ipi zvayo chero ari munhu akanyoresa kuvhota uye achitevedza zvinodiwa nemitemo yesarudzo vakawanda vari kuratidza kushamiswa zvikuru nedanho ravanoti riri kutorwa nedzimwe nhengo semutwakazi republic party idzo dzakakundwa musarudzo yemakanzura mubulawayo asi pari zvino dzichionekwa dziri mberi mukuda kupatsanura vanhu pachishandiswa marudzi Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubato iri kuti sei riri kuita zvinhu zvakadai guta rebulawayo rine makanzura makumi maviri nemapfumbamwe ose ari amdc alliance ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava